Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino, kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vaGift Sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai.
Last time I see member network again is the last time. Right, but as a mother, I'm just letting Mary, but I'm having my latitudes, my bond, right, but I'm not even doing something, but just was it? Yeah, but my USA, I'm just letting Mary, was born in Tungua, 2019.
Mumwe Mugaru, Kumangura, Van Nelson Piri, Evanotikunyange Masaisai, Achimbowanika, Anononoka, Kushandisa. Uye hakuna michina yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda anoda kwenetwork inenge yakaita sange yainenge yakaneta live kuti upedze kudhaunloda chinzi vanongoda kudhaunloda asaita zvaita kakushupa process yacho inenge iri tusl.
Mumwe mwana wechikoro paMhangura High School uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati hanzi inobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kuishandisa kurisecha mupdf nerimwe basa rakaita semakala atuita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yekuti malenazi yedu sisi malenazi yekuti tinorisecha then tinoenda nayo kuchikoro, so inenge ichida intaneti.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vaGifti Machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira Murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and izvozvi it's one of the priorities that we have. And you will see before the end of this month kunenge kwatova ne different equipment atakatomirira equipment yekuti tiite upgrade.
Patavabvunza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vaMachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro wesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika reMisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa mainformation center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe mainformation kioski asingachashandi pari zvino vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vana potras ivavo ministiri vakwanise kuita revive vaumbe vamutsidzire mainformation kioski vana mai nana baba vari munharaunda iri kumaruwa vakwanisewo kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potra zinoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti information center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.